Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera gunyana 9 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC muchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti nhepfenyuro dziri kushanda sei tinongotanga isu kupihwa masimba kana sarudzo ichinge yadaidzirwa.
Sachigaro wezeka amairita makarau vanoti kana sarudzo dzisati dzadaidzirwa sangano ravo harikwanisi kuudza nhepfenyuro dzakaita seZBC zvekuita.
Tiri kuona taakutoti taakuda kunyoresa vanhu kuti vagozovhota pachine zvinhu zvisati zvagadzirisika panyaya dzekuti mutemo wakamira sei.
Sangano re-Election Resource Center rinoti ZEC ndiyo inofanira kuona kuti mitemo yesarudzo yatevedzerwa kuti pasazoite kunetsana kana sarudzo dzapera sezvakaitika kuKenya. Vanhu vekumutasa South vowana chouviri nekuchera goridhe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti kana sarudzo dzisati dzatanga havana simba rekumanikidza ZBC nedzimwe nepfenyuro kana mambipanhau ehurumende kuona kuti vabata mapato ose ezvematongerwo enyika zvakaenzana. Izvi zvinotevera kugunun'una kwevanopikisa kuti bato rezanu PF chete ndiro rinopiwa mukana panhepfenyuro dzakaita seZBC. Mukuzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza amai makarau nezvenyaya yekuti sei pasina kuenzaniswa panyaya yekuti vanhu vaone mukana paZBC uye kuti sangano ravo riri kuita sei.
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti nhepfenyuro dziri kushanda sei tinongotanga isu kupihwa masimba kana sarudzo ichinge yadaidzirwa. Kana isati yadaidzirwa kune rimwe bato rinoona nezvemashandisirwo emedia ndiro iro rinenge richiona kuti zviri kufamba sei. Isu simba redu rinongotanga kana sarudzo ichinge yadaidzirwa. Pari zvino hatina simba rekuona kuti zviri kufamba sei.
Vamwe vangu vachichema-chema kuti nyaya dzekubanikidza vanhu kuti vaende kumisangano dzinenge dzatanga zeki inopindawo here ipapa?
Iri basa ratinenge tichitarisira kuti vebato reHuman Rights Commission ringe richitibatsira richitiudza kuti zvii zviri kuitika zviri kumbunyikidza vanhu zvine zvatinozobata here patinozosvika musarudzo. Iko zvino ibasa ravo rekuti vaongorore vachitipa pfungwa dzavo neongororo dzavanenge vaita kuti kune vanhu vari kumbunyikidzwa pari zvino zvingazove zvine chekuita nesarudzo asi tati zvino sarudzo haisati yadaidzirwa. Saka ibasa revatinoti veHuman Rights Commission kungoona kuti kodzero dzevanhu dzekusununguka pamutemo dziri kuteedzerwa here nemunhu wese wese.
Tochitarisawo imwe nyaya yanga ichitaurwawo nevanhu vari kutiwo mai makara vanenge vane mabasa akati wandei vadi kuita rimwe chete chete.
Ndakambozvibvunzwa izvozvo ndinogara ndakazvibvunzwa. Ini mhinduro yangu yandinoti ingavaende kune vakuru vangu vanovaudza izvozvo kuti munhu wenyu wamakapa mabasa akawanda uyo anenge aremerwa dai mamutorera rimwe chete. Ini handigone kuzvitaura kuti vandiremere. Ndiri kuona ndiri kukwanisa asi iwo kana vari kuona kuti hazvisi kukwanisika ngavaende vanotaura kune vakapa mabasa kuti dai mavariri mavati varegedze rimwe chete vangotarisa rimwe chete chete.
Toya panyaya yekudzidzisa vanhu kuvhota mungati chirongwa ichi chiri kufamba sei?
Chirongwa chekudzidzisa vanhu kuvhota chakatotanga pari zvino kune vanoteerera maredhiyo avo nematerevhizheni zeki nemaurongwa wayakaita wayakatotanga nechekare. Tiri patelevhizheni musi wechina wega wega tichiedza kudzidzisa vanhu. Tiri paredhiyo ndofunga maredhiyo akasiyana siyana almost every day tine maprograms atinawo saka takatotanga.
sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau bariparunare muarare. Zvichakadaro mukuru wesangano rakazvimirira rinoongorora sarudzo reElection Resource Center vatawanda Chimini vanoti sangano reZEC rinofanira kuona kuti sarudzo dzaitwa zviri pamutemo nekuona kuti mutemo wesarudzo wavandudzwa. Kuti tinzwe zvizere tabata vaChimini.
Panyaya mitemo yesarudzo sekutaura kwatakangobvirira tichiita ndofunga kubvira muna 2014 tine bumbiro hedzva remitemo rinovandiro rinofanira kunge richishandiswa pakunangisa mitemo yese munyika kuti inge yakakodzera kana kuti yakaringana nebumbiro iroro. Zvatiri kuona ndezvekuti tasarirwa negore, in fact tagore tato ndofunga 11 mwedzi tasara kuti tiende kusarudzo. Mitemo yesarudzo haisati yananganiswa nebumbiro hedzva remitemo. Saizvozvo sezvavakagona kukinya, sarudzo dzinofanira kunge dzichiitwa dzakanangana nebumbiro remitemo. Pese parino pazvinoonekwa kuti sarudzo hadzina kuitwa nemitemo yakanangana nebumbiro hedzva remitemo, tinoona kuti tinovhura mukana wekuti vamwe vazomhanya kumakotsi vachinoti aiwa sarudzo hadzina kubatwa zvakanaka. Saka sevamirira zvakaita tiri kuona takutoti taakuda kunyoresa vanhu kuti vagozovhota pachine zvinhu zvisati zvagadzirisika panyaya dzekuti mutemo wakamira sei, atingati alignment pachirungu. Saka kurudziro yedu zvakare ndeyekuti ZEC inge iri pamberi ichienda kuparlament, ichienda kugovernment ichivatsanangurira kuti bumbiro remitemo rinoti ZEC inofanira kunge ichibata sarudzo, sarudzo dziri constitutional dzinoenderana neconstitution. Tinomirira zvakaita mitemo haisati yagadziriswa kuti ZEC ibate sarudzo dzatingati dziri constitutional. Pane zvakati wandei zvisati zvagadzirisika. Saka pane kuti tinge tichiramba tichizvitaura tiri tega, tarisiro yedu ndeyekuti Zimbabwe Electoral Commission inge iri pamberi. Zvinova zvinhu zvinozotiratidza kuti aiwa ivowo veZimbabwe Electoral Commission vari kuda kutobatawo sarudzo iri pamutemo.
Tichitaura naivo veZEC vari kuti ivo vari kutaura nemasangano akaita serenyu iri nenyaya dzesarudzo uye makasununguka kuunza zvichemo zvenyu, muri kuita here misangano?
Misangano tiri kuita kuhurukuro dziri kuitika pese patinenge tiine chichemo chatiinacho. Takatora nhanho yekuti aiwa ka hatingachemi tisingatauri nevaridzi vesarudzo vacho vanofanira kunge vachibata sarudzo. Saka kurukura navo tiri kukurukura navo. Chatiri kungoona chichindinetsei ndechekuti patiri kutaura navo pamwe pacho hatisi kuwirirana zvinova zvinhu zvinowanikwa, pamwe pacho hatisi kupindurwa zvinova zvinhu zvinobva zvadzotishungurudza, asi kuhurukuro idzodzo dziri kuitika.
Mukuru wesangano rakazvimirira rinoongorora nyaya dzesarudzo reElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara nenyaya yekuti vemabhanga vakaita mari yakawanda zvikuru, kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushaya mari dzavanenge vaisa mumabhanga aya. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Havisi runyaya kuita kuti vemabhangi vanga vachiita mari yezvinhu zvakawanda, chimwe chacho ndechekuti makaona ma-interest rate ari kuchajwa nevemabhanga muchikombe yaZimbabwe nedzimwe nyika. For example, muZimbabwe ma-interest rate edu ari pamusoro zvakati nyanyei tichienzanisa nedzimwe nyika. Ndirikutaura ma-interest rate, ndirikutaura ma-interest rate on ma-loans anopiwa nemabhanga, whether kumakambani kana kumaindividuals. Then makaonawo ma-interest rates atiri kupiwa nemabhanga kumari dzatiri kusiya madeposits ari pasi zvakanyanyisisa. Yatinoti pachirungu interest rate spread yakanyanya kukura muZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka iye ndo chikonzero chikuru chimwe chiri kuita kuti vemabhanga vange vachiita mari, even though mamwe masectors muekonomy haasi kupfekoma zvakanaka.
Asi kana mari dziri kusiyiwawo nevanhu mumabhanga omo dzakati kwirei, nemamiriro akaita upfumi avakwanisi here kudzikisa ivo vemabhanga awa, zvikuru sei kune vanhuwo zvavo vari kushupika kuti vaone mari dzacho nyange vakadzisa mumabhanga acho?
I think pane mukana wekuti ma-interest rate on ma-loans anogona kunge achi kubikiswa. I think we reserve ingwa mbingo wachi dila na nyaya idodzizi. But chance ya tinotimu chirungu moral suasion. Kungo kuru ziroma banga kutino. Ema gadzirisa miripo enyi iripa msoro. Ata kunyanya ku unza shanduko. Nukutuwe mabango wani wachito risk. Yaka nyanyi siza kukura. Saka wani wachi isao mindset aripa msoro. Ano reflect a risk profile. Yevanhu muikonoma hamuna mari mabhizinesi haasi kufamba zvakanaka saka zvinoafecta risk profile but atii pane mukana wekuti vemabhanga vanga vachideridza miripo yavanochaja kumaloans anopiwa kuvanhu uye kumakambani.
Mubvunzo wekupedzisira, iyo hurumende yacho haisi iri kuitawo here kuti mari dzinozowedzerwa kana munhu akwereta mari kana kuti interest rates akwire nekutika ndo vari kuenda kane matreasury bills aya vachiendesa kumabhanga?
Chichokwadi. Enewe mabanga waru kuyota mari ya kanya nisisa zakare ne matreasury bills. Ene matreasury bills ya haru kuyota crowd away ma private investors, ma individuals ananga sita ukwereta kumabanga. So hita uti ma interest rates nozo piwa ma individuals nema kama narada ukwereta anga haka kwere sisa nekuturu mende ninge hita crowd away ma individuals nema private investors. So I think the point ya kakosha yoyo irumito osha kare kutewe mabanga number one. Waite mari akawanda uyo number 2 matages anochargwa kuma individuals nema private investors anga atamsoro.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro nemiriri wemutasa South mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF amai Irene Zindi nezvemabasa ari kuitwa mudunhu ravo kuti vanhu vawane kurarama.
Mamirire akaita upfumi hwemunyika medu kutaura kwatiri kuita iko zvino hausi hwekuti kuchiri kugadzirwa mabasa namakambani makuru makuru aya. Naizvozvo vazhinji vechidiki vedu havana mabasa mavari kuti makambani mavari kubayirwa zvitupa. Saka kuti vararame vari kutsvaga nzira dzakasiyana siyana dzekubata-bata vachishandisa maoko avo. Seni hangu samember of parliament ndinokurudzira vana especially vechidiki even vakuru vacho to be self-reliant kuziriritira. Kushandisa mukana unenge uripo unogona kushandisika. Naizvozvo semuconstituents mangu mune goridhe for example. Saka ndinobatsira chose kuti panenge pachinetsa kuti vana vanga vachida kumaina vakanza vagoni kunga vachitsvaga goridhe ipapo ndoedza to be a facilitator ne minister of mines ndakanangana na director of mines Manikaland kuti zvinge zvichivarerukira. Chimwezve chiri kutirerukira ndechekuti taita quite a number yema gold mill muconstituents mangu. Saka vana havachaita dambudziko rekuprocessa. Over and above that, ningati ministry yemines yakarerutsazve mutemo wekuti munhu anofanira kutenga goridhe anofanira kunge aine mazapatira namazapatira emari.
Saka marizinesi acho vanozawana kupi yekuti vange vachitenga nekutengesa goridhe?
Ndiri kufacilitator kune vechidiki vanogona kunga vachiwana magold buying licenses ndovabatsira kuti vamawane votenga kune vanenge vachichera vasingagoni kuenda kufidelity printers voenda vonoita ikoko. Uye nepolisi yehurumende yekuti vari kukurudzira chose kuti goridhe ngaricherwe goridhe riende kuhurumende kana kuti kuZest Bank of Zimbabwe. Naizvozvo vari kuedza nepavanogona kuti varerutse mitemo yanga iripo yaidzanyirira munhu chero upi zvake ane mitezo yakakwana anga asingagoni kunga achichera goridhe kana kuritenga achivharidzirwa nemitemo yanga iripo yaidzvanyirira. So I'm happy kuti hurumende iri kurerutsa izvozvo kuitira kuti vana iki nevese vachiri kugona kuzviriritira vawane mukana wekuti vacherewo goridhe iroro voendesa kufidelity printers vobhadharwa mukuhwo wavo.
Mataurawo nyaya yekuti vechidiki vakawanda vari muurongwa hwekuchera goridhe. Mungati vakawanda zvakadii muconstituents menyu vari kurarama nekuita basa irori?
Inini dai kwakuru kungonzi kufungidzira. Ndingatoti ndingaisa nhamba iyi almost at like 90%. Ndakatarisa constituents yangu chete 90%. Vozi ndikatarisa vandabatsira kuti vawane magold buying licenses. Ndichitarisa vandabatsira kuti vange vachiwana maclaims. Ndichitarisa vese vachidiki vachona varimo. Ndiwo ruzhinji rwachona. Saka vakati wande pane nhamba yakati kurei chaizvizvi. Nekuda kwekuti mabasa acho hakuna. Ndiwo mabasa acho iwayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende vari nhengo yeZANU-PF amai Irene Zindi vari parunhare kwamutasa kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndiyina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tawana isu nguva yekuita hurukuro nemadzimai vanga varivo pamusangano weChristian Fellowship International wakaitwa iwo kuNew Jersey uko zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica. Vakasangana uyezve vanobva kumakereke akasiyana siyana kuti vambowanikwa ivo vachirumbidza Ishe. Regai tiende kune avo vandakakwanisa kutaura navo tinzwe kuti ndiva nani uyezve vanoita nezvei.
Ndinoitwa Pastor Gwen Mugabe. Sangano wanga wachikomborera taona nyasha dzaMwari tasangana navo. Chokwadi taona historia.
Tinoona kuti imi muri kurongawo wenyu musangano ndeweyu.
Musangano wevatungamiriri vechidzimai inonzi Interdenominational Ladies in Leadership yatinodaidza kuti ILEM uripo muna February 22 kusvika muna 24 kuAtlanta, Georgia.
Saka vanenge vachida kuuya kumusangano uyu vanokuwana ipapi uyezve unopindwa nemunhu wese wese?
Tinotageta mapastors, malady pastors, pastors wives, lay leaders, zvinoreva madeacons, children workers, wese mudzimai ari mutungamiriri, even madzimai ari muleadership. Nekutinoita tinoda kusapotana kumira tese. Saka munotiwana pa ilim weasisters.org ilim/weasisters.org pane website yedu.
Zvakakosha sei kuti pange pane masangano yakadai?
Zvakakosha nepamusana pekuti kunyanya seilim yatinoita ndeyekuti zvizhinji unowanikidza vanhu vatii vanhu vano madzimai tinotaura tese kazhinji kana ndingawana dambudziko. Asi kazhinji vatungamiriri vedu vana mai mufundisi vanotaurawo nani. Saka zvinokosha kusangana pekuti tigona kutaura kuzvidzwa kuti nyaya yako yakachengetedzeka. Hapana anozotaura uye hapana anokanganisa nezvinoitika. Ini ndinobva kusouth Carolina, Zimbabwe ndinobva kugwero.
Regai tikupe izve imwe hurukuro yatakaita.
Ini ndinoitwa Fortunate Hove kubva musangano unofamba zvakanaka. Kana ndaishanda nevechidiki ndakaita selection yevechidiki.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko kana kuti huwandu wevana sikana vanonzi vari kuita zvechipfambi kana zvepabonde vasati vabvazera. Takanangana nevanhurume vasiri kuremekedza kana kukoshesa zera revana ivava, vachitomhanyira kurara nevana vadiki vasingaoni kuti vari kuparadza mhosva. Muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano re varume svinurai Vukani Madhodha vatemba Nzounenda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaNzounenda.
Mazvita vakandemiri, paningangode kutanga napo ndepekuti hatingomiriri varume chete nje. Ndinofunga kuti tichimiririra varume tichishanda nevarume nevanakomana indirectly tinenge tichitoshandawo nevanhukadzi tichivamiririra. Ndichiuya kunyaya yamabhunza yevana vadiki vaakupinda muchipambi varotengesa miri yavo. Ichocho chingave chokwadi chatove nekanguva kati chichitaurika ende zvichiitika. Ende tinonzwa kushushikana because ini ndisati ndatanga kuita zvekumiririra varume kana kuti vanakomana kana kuti vanhukadzi kana kuti vapi. Ndiri mubereki chekutanga, ndine mwanawo musikana, vazhinji varume vari panda vasikana. Ndinopa blame yakanyanyisa kunesu vanhu vechirume kuti ndikaona mwana iyeye ndinofanira kuona mwana wangu mari. Ndinowanikirwe ndichinyenga mwana wezera iroro oro ati makore mashoma kupfuura iwayo. Saka ndinongoti vanhurume tinofanira kuti tigadzirise unhu hwedu.
Munofunga kuti mungakwanisa here kuzowana anokupai nzeve achikuteerera izvo mukutaura?
Ndinofunga kuti kunonoka tataura nezvazvo kuri rai. Ende kuti haisisiri nyaya yekuti tinofanira kunzwikwa nevarume ivavo voga. tinofanira kunzwikwa zvekare nevana ivavo vari kutengesa miviri kuti vazive kuti imhosva iri kutoparwa pamiviri yavo.
Kana pasina dzimwe nzira dzinokwanisa kuti vange vachibatsirika nekurarama, zvii zvavangatarisira kunze kwokupedzisira vapinda muchifambi ichocho?
Ini ndinoona sekuti tikangoona sekuti ndiyo nzira yoga yekupinda muchifambi, tinenge tichipeka kurasika. Because isusu muAfrica tangatine tsika yekukoshesa inonzi extended family. Mwana wekwabamini, wekwasekuru, wekwani hama yangu, yekuti kana ndichikwanisa ndinofanira kuti ndimubatsire. Saka tinokurudzira vabereki vakawanda, hama dzakawanda, dzine vana vakadaro vanenge vakafirwa nevabereki vanofanira kuvachengeta kuti ngatisavarase, ngatisavasiye vari vega. Tarisai muone kuti vana vaakupinda muchifambi chero ukatenderera nguva dzeusiku, ukaona mumimvuri pasi pemiti, ukaenda mumabhawa mamwe. Naivowo futi vari dzemabhawa vazhinji vacho vakadzi vakura, vazhinji vacho varume vakura, vanorwana mabhawa iwayo. Vanofanira kuonawo kuti ava vana vaakupinda mubhawa mangu hongu vanenge tisa business, but ngatitarisewo kuti zvakanaka here kuti ndinge ndiine pfambi dziri mubhawa mangu ininika dziri pasi pemakore anotarisirwa kuti anga ari mubhawa. Ndochimwe chinhu chanyanya kutikanganisira magariro edu netsika yekuti taakunyanya kukoshesa mari kukunda hunhu hwatinenge tichipwanya.
Vadzionenda vamwe vari muchipfambi imomo vana vanoonyepa makore avo ekuberekwa kana vakabvunzwa nevanhurume. Tinonzwa vamwe vanhurume vachita iwo, ndakamubvunza akandiudza kuti ane makore 14 kana 15 anobvumidzwa kuti munhu anga aita zvepabonde. Zvingagadziriswa sei izvozvo?
Zvakangooma kuti titi vanhu ava vanoita mabasa iwaya eusiku tivati tiratidzei zvitupa zvenyu. Handiti asi zvakaoma kuti pane anonzi matelltale signs atinofanira kutarisa sevanhu vakuru, kuti mwana uyu ukatarisa pane articulation yanoita maissues ake inoshowa level of maturity iri maari. Kwozoita bhodhi yake iye kune vamwe vana vanenge vane miri mihombe inoratidza kunge vakura, asi ukazotarisa ka zvaanenge achitaura zvinogona kutarisa zera rake. Ngatiti varume, let's go that extra mile, handiti yekuti tizame kuongorora kuti mwana uyu ane makore here ari kutaura kana kuti ndiri kunyeperwa apa. Ko iwe zvinotoda kuti uende kumwana mudiki chimbori chii? Endaka kune vezera rako.
Aiwa maita basa vanzo nenda tasvika kumagumo echirongwa chedu.
Aiwa ndinotenda, ndoti vateereri ngatishandei nevana ava kuti vave neupenyu hwakanaka.
Manga makateerera kuna vatemba nzounenda vanove munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano revarume svinurai vhukane madhodha. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga.
When with the party, we want all across this to disappear. When with the party, we are party. All good, all right. Hapura gadabura, timo gote hapura gadabura. Hapura gadabura, ta-ta-tanta yugwe. Gafara funga kuwa chisa mapuro bule mo ese. Twaga kuva malaga masaida mawiski kunyangwe masese. Kana pane zviri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora city uone magic zvinoshamura zvese. Mapuro bule ese disappear, disappear. Ndinoda kumboita happy this year. Ndatidoni disappear, disappear. Wanyangira munhu wapirie anasa happy happy. No ifaki ya lula popo bachima amarula madola marand mapula
nako kambo disappear kubva kuna Winky D kamusamboke Zim Denso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission Amairi Tamakarau vanoti kana sarudzo dzisati dzadaidzirwa havakwanisi kuudza nhepfenyuro dzehurumende dzakaita seZBC zvekuita panyaya yekuwanisa mikana mapato ose kuti ange achinzwikawo panhepfenyuro idzi. Vesangano reElection Resource Center vanoti ZEC ndiyo inofanira kuona kuti mitemo yesarudzo yatevedzerwa nekuenda kudare reparamende ichikurudzira kuti paitwe sarudzo dzakachena. Vanhu vekumutasa South vowana chouviri nekuchera goridhe. tava tashika kumagume ichirongwa chedu cha nasi tunoimba kuti muchange minezu zvakare mangwana anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiyai mina Chris Gande munaudze isindebele.